isu takatoshamisikawo kuti zvabva kupi nekuti isu patakagara pasi sevashandi vese vehurumende zvanga zvakanakira tese kuti dai taramba tichitaura mutauro watanga tichingotaura iwoyo kuti ngatishandei ne 540 nekuti tatichida kuti tishande neinonzi public opinion kuti tirambe tiinayo kuti mafungiro evanhu asaitwe kutyisidzirwa ende zvatotishamisa kuti kozi mutamweya upi waipinda futi wekuti vatange kunochachura mari yavanoti ndo yavo yevarayiridzi ko vamwe vese vakatorawo vakati maprofessionals vakatanga kutora mafiga avo zvinozofamba sei ndochekutanga chepiri toti negotiating in bad faith nekuti tanga tichifunga kuti tikanga taita zvataita tochizogara pasi zvino tinotoshamisika kuti mweya uyu mweya wabva kupi nekuti zvabva zvaita kuti vamwe vanhu vanga vachimbotisapota vachiti zviri kutaurwa nemasimbu 7 zvinonzwisisika vaakuita sekunonzi vaakutanga kusanzwisisa asi zvangokonzerwa nevanhu vari kudaita mukarandadya vari kuda kuita popira zvoita sekunonzi vana PTZ havasi kuda kuti vashandi vawedzerwe mari isu zvirizvo zvatiri kuda nepamusana pekuti tanga tichifunga kuti pakaita maturity kana hukuru mupungwa zvinoita kuti tese tiende mberi zvakanaka ndozvatiri kutaura izvozvo kuti tikagona kusenza pamwe chete tichishandisa figa ye540 yemunhu watinoti isu ndiye the lowest paid ari mb1 zvinobatsira tese nekuti magredzi ari kumusoro achangouya takanyarara